Nhlangano uri kuitwa on the sidelines of UN General Assembly chaitwa 1 March. Saka European Union ndiyanga iri chair muna 2018 iko zvine zvinenge iri kupa ripoti yavo ku United Nations nekuti tinoziva kuti Kimberley process yakafomiwa kuburikidza neresolution ye United Nations General Assembly. Saka vanenge vari kukurudzira UN General Assembly kuti itambire chikumbiro chavo chekuti definition kana kuti tsanangudzo yemadiamonds Europa ivandudzwe isangorambe kungotarisa madiamonds ari kubva munzvimbo dzine vapanduki asi iwedzere zvekare kuti ibate madiamonds ari kubva munzvimbo dziri kutyorwa kodzero dzevanhu, kodzero dzemakorokoza, kupondwa kwevanhu vanenge vachicherawo ngoda, especially ngoda dzinowanikwa pamusoro. Saka ndo zvavari kuda kuti varovedzere kuUnited Nations General Assembly kuti paitwe resolution inovandudza definition yeconflict diamond kubva pane resolution yekutanga yakaitwa muna 2003 yanga yakangonangana chete nemadiamonds ari kubva munyika dzinenge dzine mapanduki dzakaita seAngola panguva iyoyo. So ndo musangano watinenge tichienda kunotaurawo zvatinoziva pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunyange dzisiri kutyorwa nemapanduki asi dzinenge dzichitorwa nemakambani kana dzihurumende dzinenge dzichityora kodzero dzevanhu vavo vanenge vari kudawo kuchera ngoda.
Ko Zimbabwe iri kunyatsozvifambisawo sei mukucherwa kwemangoda? Yaakubudawo pachena here? Pane zvachinja here kubva zvakabviswa vamugabe vachigara?
Hapana chachinja. Zviri kuitika kwamaranga iko zvino izvi ndezvekuti mauto aakupinda mumunda nearly every week vachirwisana nemagadhi ezcdc. Kutaura kunoku Blessing, musi wechishanu svondo rapera masoja akapinda zvekare mumunda waine makorokoza vakarwisana nemagadzi pakafa vanhu vaviri. Zvinhu zviri kuitika every week. Saka chaakuitika kwamarange inonzi lawlessness, hakuchina mutemo zvamuchose, ende mhirizhonga, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kufa kwevanhu kwasvika panew level zvatinaubva zvatakamboona kuti masoja anobatana nemakureja vachienda kunorwisana nemakadzi vachinotora mutaka vachienda kunogwana. So situation yekwamaranga iko zvino izvi yaakuda kusvika pedyo nekufanana nesituation yanga iri kuitika kunana Angola nana Sierra Leone kunana 1999 apa vapanduki vanga vainchargi.